Bazi remajeri reZimbabwe Prisons rakanyorera masamanitsi kuna vaJohn Mahlabela vanoshanda kujeri rechiredzi kumasvingo kuti vave kuzotongwa musi wa12/10 vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu chechitatu chemutemo wekushanda kwevanochengetedzwa vasungwa kana kuti Section 3.1 of the Prison Staff Discipline Regulations 1984. VaMahlabela vari kupomerwa mhosva yekunyora mashoko paTwitter vachiti huyai kuchiredzi mutungamiriri wenyika kana kuti come to chiredzi my president. Vebazi rezvekuchengetedzwa kwevasungwa vanoti mashoko aya akanyorwa mushure mekunge vachamisa vaita musangano kujerera Growth Point kuzaka kumasvingo. VeZimbabwe Prisons vanoti mashoko aya aizvidza mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye vaMahlabela havana kodzero zvachose yekunyora sezvavakaita izvi. Vanhu vana vari kutarisirwa kupa uchapupu vachiroverera vaMahlabela mhosva uye dare richagara kumasvingo kutonga nyaya yavo. VaMahlabela vanenge vachimirwa navaColin Maboke uye vaBessie Nyamaropa vanova nhengo dzeZimbabwe Lawyers for Human Rights. VaMaboke vanoti havaoni mhosva yakaparwa navaMahlabela.
Chokwadi ari kutongwa musi wa12 June pamasvingo remand prison. Ari kunzi wakashowa loyalty nekuva mutraitor. Pakati come to chiredzi my president paTwitter. But chiripo panyaya iyi ndeyekuti Twitter yachona iri kunzi yakashandiswa. Hapana evidence iripo inoratidza kuti iTwitter yake. Kechipiri ndeyekuti pane nyaya yefreedom of expression. Munhu one right yokutaura zvaanotaura kuti come to chiredzi my president. Uyezve hazvisi clear kuti president wanga achireva ipapo ndiani. Unogona kuva president vamunangarwa. Anogona kuva president kuda kuchechi kwake kana president chamisa weopposition kana president maimujuru weparty yavanayo yavari kutungamira mapresident akasiyana. Saka ndinonasa kuti inongova nyaya kuti pakangomanywa kunzi katisunge munhu pasina ubovo hunoratidza kuti mhosva yake chaiyo chaiyo ndeyekuti chinyi. Chiri ndipandiri panapa ndoti vapresident werimwe organization isina chokuita nematongerwo enyika.
Mashoko aya atsenirwa nerimwe gweta remumasvingo vaAmen Mafa vanoti bumbiro remutemo harirambidze vashandi vehurumende kutsigira bato ravanoda.
Mutemo bumbiro remutemo ndinofara zvikuru kuti hari pasanudzi macitizens eZimbabwe vagari vemuZimbabwe kuti musivhusevhandi rekati hasi rinoti upi neupi ari muZimbabwe ane kodzero anoti mapolitical rights kutsigira bato ripi neripi ranoda kutsigira. Sezvo kuti munhu anoshanda kumasoja achienda kumapurisa nditicha hazvitaridziwi pabumbiro remutemo munhu osonotsigira bato ranoda kutsigira idze right kana right iyo yakukanganisiwa munhu afanira kumataridza mhosva kunotaridza kuti kodzero dzangu dzakudi dzakutyorwa.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti kubva muna 2010 vanhu vanodarika mazana maviri vakasungwa nekunenemererwa mhosva dzekuzvidza mutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo ndini Gandri Maramba.